unyora anoona nezvavakare mara MDC Alliance vaDennis Mudzingwa vati hapana chinofamba kana pasina kudzikwa mutemo unotsigira hwaro uhwu.
Vakavapo sepolisi asi hapana mutemo hweparamende unotsigira hwaro uhwu.
Vamudzingwa vati hwaro uhwu hwakapa simba rakawandisa kubazi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu iro risina vanhu vanorarama neurema.
Yakapa simba rakawandisa kuDisability Department iro rinova bazi riri muDepartment of Social Welfare risina vanhu vakaremara. Saka naizvozvo tinoona kuti rinobisa simba kubva kuvanhu vakaremara richiisa kuDepartment riri muSocial Welfare reDisability. Vanhu vakaremara vanokoshesa kuzvimiririra pane zvinenge zvichiitika zvose. Saka hazvina kunyanya kufadza vanhu vakaremara vakawanda muZimbabwe.
MDC Alliance inoti kana ichinge yapinda muhurumende ichaita kuti gwaro reUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities rishande muno kwodzikwa mutemo wakanangana nevanhu vanorarama neurema isati yaparura urongwa sehwakaparurwa navamunangagwa uhwu. Hwaro hwakaparurwa navamunangagwa huchaita kuti pave nevanhu mubazi roga roga rehurumende vanotarisa nyaya dzevanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.